mangwanani akanaka vatereri. Tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro 3 Gumiguru 2022. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Hwande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Kureva kuti pari zvino kana tikatora dunhu rimwe chete tikati mudistrict yakati Nduma Valley, tinomubvunza kuti pachaitwa mameetings mangani, vachange vari kondi vanani. Saka tinoona kuti nguva inogona kunge yave shoma kureva kuti pachaita mikana mishoma yekuti vanhu vakawanda vange vaine chekutaura kana zvekuisa pamusoro pemisangano ichange ichiitwa yedelimitation.
Sangano reElection Resource Center rinoti Zimbabwe Electoral Commission yasarira sure mubasa rayo richiti vanhu vose vanofanirwa kupiwa mukana wekupa pfungwa dzavo pamusoro pekutaurwa kwematunhu.
Zimbabwe ichibuda pachena kuti iri kupa Russia rutsigiro hwokurwisa kwairi kuita Ukraine, zviri kuva zviri kukanganisa ufumi hwenyika kusanganisira yeZimbabwe nepasi rose hondo iyoyo.
Imwe nyanzvi mune zvamatongerwo enyika inoyambira Zimbabwe kuti America iri kubatsira Zimbabwe kupfuura zviri kuitwa neRussia, naizvozvo ichenjere mashoko ayo ekutsigira Russia pose pose.
Tatanga kuorganiza ipapa tichironga kuti toita sei tichimboita takazvimiraisa tinonzi tagara makore ese taingorwa murwiro wedu watinoita masalari ndimi dzakawanda akawanwa nemasoesis taimbovarwira apa takangorasikwa nevamwe vatanga tasunga navo.
Sangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe rinoti richaramba richirwira kodzero dzevarayiridzi nevashandi vehurumende, kunyange hazvo mamwe masangano anomirira vashandi vehurumende asina kutsigira kuramwa mabasa mwedzi wapera. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Sangano rinoongorora sarudzo munyika reElection Resource Center rinoti kunyangwa hazvo Zimbabwe Electoral Commission isisina nguva yakawanda yekuita basa rayo rekutarwa kwematunhu, inofanirwa kushandisa nguva iripo kuti vanhu vakasiyana-siyana vari munzvimbo dzichadimburwa kana kupamidzirwa vawane mikana yokupa pfungwa dzavo zvakakwana. Mukuru anoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano rinoongorora sarudzo munyika reElection Resource Center vaSolomon Bobo Sibunu vanoti sangano ravo ranga richitarisira kuti panguva dzino basa iri ranga ratofambira mberi vanhu vose mumatunhu akachinjwa kusanganisa mapato ezvematongero enyika, vemakereke, vemabhizimisi nevamwe vawane mukana wekutaura pfungwa dzavo. Tabata vaBobo Sipunu tikatanga nekuvabvunza kuti sangano ravo rinofungei nebasa raitwa neZimbabwe Electoral Commission kusvika pari zvino.
Tinoona kunge mukana wekuti vanhu vange vachitwaya tingati maconsultation kana kuti kutsvakurudzwa kwenyaya dzedelimitation kutarwa kwematunhu kunenge kuri kumashure, nekuti tachifungidza kuti pamwe panguva dzinedzi basa iroro ringadai ratofambira mberi. Kureva kuti vangadai vakuchitarisa kuti nezvakabuda mutsvakurudzo yesensus yakaitwa nezvavakawana mumaconsultations avakaita mukusangana nevanhu nemaonero avanoita inganzi geomapping, vachitarisa muchirungu yatingati geomapping iye kutarisa nzvimbo dzakasiyana-siyana muchitarisa muchibva nemuchadenga, munenge makuchiona kuti muri kunge muchifamba sei. Saka tinoona kuti vanogona kunge vari mugwara asi maonero edu ndeyekuti zvinhu zvingadai zvakatotanga nechekare, matunhu akasiyana-siyana angadai akatotanga maconsultations kureva kuti pari zvino kana tikatora dunhu rimwe chete tikati mudistrict yakati ndomavari tinomubvunza kuti pachaitwa mameetings mangani vachange vari kondivanani saka tinoona kuti nguva inogona kunge yave shoma kureva kuti pachaita mikana mishoma yekuti vanhu vakawanda vange vaine chekutaura kana zvekuisa pamusoro pemisangano ichange ichiitwa yedelimitation yemaconsultations achange achiitwa
inini sesangano chii chamunotarisira kuti zeki iite kana kuti pavachataurira vanhu veruzhinji pamusoro penyaya iyi chii chamunotarisira kunzwa kubva kuzeki
chatinotarisira chekutanga ndechekuti vose vane chekuita tingati vemapato ezvematongerwo enyika madzishe vemachechi vemabhizimusi vanogara munzvimbo dzavari kungachanga vachienda vawane mukana wokunge vachitaura maonero avo nekuti dzimweni dzenguva pamwe iboundary yeconstituency ichachinjwa dzimweni dzenguva iboundary yeward ichange ichimuvhwa sakureva kuti pachachinjwa mazita aya pachachinjwa nzvimbo idzi vanhu ava vanofanira kunge vaine chekuita yatingati inclusion muchirungu kuti vanhu vose vane chekuita nenzvimbo idzodzi dzichange dzichitarwa dzichange dzichishandurwa kana dzichange dzichiwedzerwa kana kukamurwa vange vaine matauriro maonero avo anga achitorwa achitambirwa zvekare neZimbabwe Electoral Commission toona zvekare isusu kuti ngavape mikana kune vamwewo zvekare vatingavati vari technical kureva kuti vanogona kunzwisisa nyaya idzi kuti vange vachibatsirawo zvekare mukutarwa kuitira kuti zvisazove nemitauro yakawanda chimwe chatinenge chitarisira zvekare ndechekuti mutemo ngaunge uchiteedzerwa sezvauri pasina kuzopeshedzera kana kurasikira kuti aiwa kutoda kufadza nhingi kana kutoda kuzofadza nhingi kana kutoda kuzodii ngapange pachiteedzerwa zvakatarwa pamutemo sezviri mubumbiro remutemo wenyika zviri muelectoral act kuti boundary delimitation inofamba sei tichizotarisa zvekare kuti kune anonzi maregional international standards anenge achitariswa zvekare anotaurisa kuti kana muchiitwa mameetings iwayo madzimai vechidiki vakaremara vose vanga vava nechekuita munyaya idzi vanga vachipuwa mukana wekunge vachitaura ndo zvimwe zvimwe zvinhu zvatinenge tichitarisira zvekare uye kuti nhepfenyuro ngadzipe information yakawanda kuvanhu vave zive nokuti havasi vese vachakwanisa kuenda kumatingati mafysical meetings ayaya kureva kuti vamwe vachada kuparticipata through mamwe maplatforms akafanana neinternet dandemutande vamwe vachada zveparedio vamwe vachada zvepatv vamwe vachadaisa macontribution avo kuthrough maritten submissions sakureva kuti zeki inofanira kuexpanda network yayo yekuti ikwanise kureceiva zvingatarisirwa nevanhu pachidanho chavari kunotora chekunoganhura matunhu achange achishandiswa musarudzo dzinozotevera kumberi
vabobosbono mune chivimbo chakasimba here kuti zeki inokwanisa kuita zvese zvamataura izvi
chatinotarisira ndechekuti zeki sekomishoni yakaumbwa ichibuda mubumbiro remutemo wenyika ndo patinotangira kutarisira kugona kwayo basa kuti ayo ngaichiita basa semaumbirwo aya akaitwa nebumbiro remutemo wenyika rinotarisa nyaya dzesarudzo saka tinotarisira kuti vange vachitevedzera zvakatarwa pamutemo pakuita kwavo kwebasa iro rire delimitation saka ndo zvinoita kuti tisatarisira kuti vangatadza kuita basa ravo kana vachinge vatadza zvakureva kuti vanenge vangobva havo pane zvavakatemerwa vatadza havo kuita chivimbiso chavakasainira ivo semacommissioners chavakasainira ivo sevashandi vekomishen inoona nezvisarudzo munyika saka hatitarisiri kuti vangatadza kuita basa here nekuti vanhu havasi kuramba kushanda navo hapana ari kuramba kushanda navo ndopekutangira uye tori netarisiro yekuti basa iri ibasa ravanogona kuita saka takatotarisira kuti vange vachiita basa iroro nemazvo hatisi kuzotarisira kuti vangatadza kuriita
avo vange vari mukuru anoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano rinoongorora sarudzo munyika reelection resource center vasolomon bobosbunu vari parunhare kuharare nestudio 7 mutauriri wezimbabwe electoral commission vajasper mangwana vanoti zeki ichange ichizivisa veruzhinji svondo rino matanho achange achiitika mumatunhu akasiyana-siyana kuitira kuti veruzhinji vagadzirire vagozokwanisa kupawo miono nemifungo yavo Dzimwe nyanzvi mune zvematongero enyika dzinoti kubuda pachena kweZimbabwe ichiti inotsigira Russia munyaya yehonde yayo neUkraine kuchakonzera nyika dzine husawira neAmerica kuti dziomesere Zimbabwe pamusoro pemashoko aya. Muzvinafundo Elliot Masocha vanoti hondo yerusununguko yakapera makore makumi mana nemaviri apfuura, naizvozvo Zimbabwe inofanirwa kutarisa nekutsvaka nzira dzokugadzirisa zvinhu munyika kuti ibudirire. Tabata muzvinafundo Masocha kuti tinzwe zvizhinji.
Zvakati wandei zviri kundibata mwoyo kubvira kuZimbabwe ichibuda pachena kuti iri kupa Russia rutsigiro ukurwisa kwairi kuita Ukraine, zviri kuva zviri kukanganisa ufumi hwenyika kusanganisira yeZimbabwe nepasi rose hondo iyoyo. Zvekare zvinozobva zvaita kuti Zimbabwe iwane vavengi, kana kuti vavengi veZimbabwe vanobva vazosimba kana Zimbabwe ichibuda pachena ichisiya gwara reAfrican Union rokutiro nyika dzomuAfrica ngatisava nokwatinorerekera. Mukore uno hausi wokuti ticharevererera munhu unoenda kuhonda achinorwisa imwe nyika. Zvekare Zimbabwe neRussia yacho senhengo dzeUnited Nations, mubatanidzwa wenyika dzose dzapasi rose, vakasaina kuti kukonana kuchaitika pakati penyika ngakugadziriswe nokutaurirana chete, kwete nokurwisana. Saka Zimbabwe kana yozobuda yoti inotsigira Russia, iri kuputsa chibvumirano cheUnited Nations. Zimbabwe yoputsavo chibvumirano cheAfrican Union chokuti aiwa ngatisava nokwatinorerekera, tingotaura isu kuti isu vanhu vomuAfrica ngatitaure neizwi rimwe kuti Russia yangu iri shamwari yedu, zvairi kuita hatinei nazvo, tomirira ipapo.
Chakaipapa chii profesa, uye chii chingakanganisika?
Zvinozoitika ndozvokuti nyika dzakaita seAmerica neshamwari dzayo dzinozoomesera Zimbabwe nokusavapa zvimwe zvinhu rubatsiro rumwe rwanga ruchipiwa Zimbabwe, kungava rwechikafu kana rwokudzivirira zvimwe zvirwere, nokuti tinenge tabuda pachena kuti tiri kusapota nyika inovengana neAmerica. Saka zvinovhiringa ufumi hwenyika izvozvo. Kana tichiziva politics samazivira atinofanira kuita, kana tirisu tinoti tiri kutonga, hatifaniri kutora mativi panyaya dzakaita sedzidzi. Teetaa kutova kuti saka tatova kuRussia nezvairi kuita. Nyika zhinji dziri kuvhiringwa ufumi hwadzo neRussia dzinenge dzaa kutovengavo neZimbabwe yacho. Kuti tarisai muone Russia neshamwari dzayo dziri kutikanganisira zvinhu zvedu pano. Saka nzira iyoyo haina kunaka yakaitwa neZimbabwe.
Tichipinda muZimbabwe pachayo, zvii zvamuri kuona zvino zvichaita kuti Zimbabwe itadze kubudirira?
Zvatiri kuona ndo kupopotedzana, kurovana, kupisirana misha kwatiri kuona iki zvino taakuenda kumaelection. Hazvisi kuzovaka Zimbabwe izvozvo, zviri kutozoputsa Zimbabwe. Ngatinatsoziva vateereri kuti nyangwe tichiti zvedu nyika inovakwa nevene vayo, nyika haizombofi yakavakwa nevene vayo kana vachitukana, kana vachirwisana, kana vachiputsa zvinhu zvacho zviri kuvakwa sedzimba dzavanhu. Hazvizombofi zvakaita kuti tibudirire pamwe chete navamwe vanga vachitipa rubetsero venyika dzakawanda wanda vachiuya namabhizinesi avo. Zvinovavhundusa kuti ndoenda mumabhizinesi muna vanhu vari kuputsiranwa kuti wasarudzirei pati yakati, kana kuti waindirei kukoti uchiendera president. 42 years, makore makumi mana namaviri tazviwana kuzvitonga kuzere, tiri kungovhiringana nazvino. Kupusa kwakaita sei ikoko pasi rose? Vanhu makambani api angavuya kuzoinvesta muZimbabwe? Nyangwe tichiti Zimbabwe is open for business, zviri kuitika muZimbabwe taakuenda kumaelection zvinoratidza kuti aiwa Zimbabwe haisi open for business, nokuti nyika dzakavhurika kuti vanhu vazoita mabhizinesi avo, hadziwani vanhu vanenge vachirovana nezunu zakapusa se izi.
Chiri pa mashoko iwaya Professor Masocha. Munoti kunava mnangagwa. Chicha mga lakutipa zivye pa msuri pesa mataura izi.
Mutungamiri wenyika tinokumbira wa mchibuda pacheda. Ziyaza muno siti. Vana wafana ukurovana. Varovana kawa. Vapisira na zimba. Ngati shikunzwae mchiti izo ndizo chayo chayoza. Nisingadi kuti ziitike izo. Kuti vana wafana waka ziita mzimbabwe. Chinangwa chayincho kuti Zimbabwe ino bakwa nevene layo chive chavone kwa pachena nukuti za tulikuona zirikupisila nwa vanu izi nukutukana nukuti handiko kubakwa kuneita musha handiko kubakwa kuneita nyika handiko kubakwa kuneita ufumi kwe nyika kana vanu vachiru kusana nukurovana nukurayana.
Abo vange vari muzvina fundo Elliot Masocha vari parunare ku Ohio ne Studio 7 atina kukwanisa kunzwa pamire hurumende pamusoro penyaya iyi. Rimwe sangano rinomirira varairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUS rinoti richaramba richirwisa kuti varairidzi vose vapihwe mihoro yakakwana kunyangwe hazvo sangano reATUS risiri kufara nekusatsigirwa nemamwe masangano anomirira vashandi vehurumende pachirongwa chekuramwa mabasa mwedzi wapera. Mutungamiri weATUS vaObed Masaraure vanoti varairidzi vari pasi pesangano reATUS ndivo vega vakaramwa mabasa vamwe vose vachienda kubasa. Vanoti iko zvino vari mubishi rekuedza kunyengetedza varairidzi veATUS kuti vaende havo kumabasa apo sangano richironga mamwe matano ekutora vachiti sangano ravo richaramba richirwira kodzero dzevarairidzi vose.
Musi wa 16 September maunions ese anomirira civil servants akasangana akatara chisungo chekuti musi wa 26 September hakuna munhu achaenda kubasa. Takamira neshoko iroro isu patakasangana musi wa 16 mamembers edu aiti kuti musi wa 19 haachadi kuenda kubasa nekuti vanga vabva kutopiwa mari yavo yanga iri shomanini. Tikachivakumbira mamembers edu kuti ngatiiriri mamwe macivil servants tiite chirwirangwe musi wa 26 September. Saka musi wa 26 September pawakazosvika takaenderera mberi nekurudziro yechisungo cha 16 takazoshamisika kuona kuti vanhu vega vasina kuenda kubasa mamembers eATUS mamwe maunions akatokurudzira vanhu vavo kuti vaende kubasa zvakazoita kuti action yedu isaite impact yataitarisira tikazoona kuti zvatasara tatega tave isolated tinogona kukrashwa tikakumbira tokurudzira mamembers edu kuti adzokere kumabasa vamwe vacho havasati vatowana information vachiri kutoiwana izvezvi chidimbu chidimbu saka tinoona patikuvakurudzira kuti izvezvi tidzokerai kubasa vamwe havada kuzadzikisa chisungo chedu.
Saka seATUS moita sei nenyaya iyi vamasarauri ndipo pazvinoperera here kana kuti pane zvimwe zvamuri kuronga?
Tichatanga kuorganisa ipapa tichironga kuti toita sei tichimwoita takazvimirira seATUS nekuti tagara makore ese taingorwa murwiro wedu watinoita masalary increments akawanda akawanwa kana masivil servants tisi taingovarwira apa takangorasiswa nevamwe vatanga tasunga navo.
Muri kutii kunhengo dzesangano renyu revarairidzi pamusoro pekudzokera kumabasa?
Edu paari kudzokera kumabasa kurudziro yedu ndeyekuti muri kudzokera kumatrainings kunoorganiza kunocoordinata muchikonjendaiza vamwe kuti hondo ichiripo tichiri kuda mari yedu yapre-October 2018 uyezve rabasa remamembers eATUS nemamwewo maticha kuti sezvo kana iriyo ATUS yega iri kuramba ichirwira muhoro ngatichibatanei tisimudze ATUS yacho ive union hombe hombe kudarika mamwe ese kuti kana yataura zvomene tinenge tataura nyika yese. Saka basa raakumamembers nderekukonjendaiza nekurekruta tichimobiliza for the future action. Basa remamwewo maticha nderekuti vachiita sarudzo yekuti vanoda kuramba here vachingokomplaina kuti vatungamiriri vedu vanoda vari kutirasisa kana kuti vachauya tibatane tivake union yavo inoramba ichimirira zvido zvavo zvakaoma zvakanaka tichimira tiri pamwe chete sevarairidzi.
Avo vange vari mutungamiri weATUS vaObed Masaraure vari parunhare kuHarare nestudio 7. Tombo tarisa zviri mumapepa nau anasi. Mu News Day mune nyaya inoti kushandisa dzimwe nzira dzekutaura nevatsigiri vebato ravo kuri kuitwa nava Emmerson Mnangagwa kunonzi kwava kukonzera kusawirirana musangano rezanu PF. Vamunangagwa vanonzi vane vanhu vavo vavanoshandisa pama WhatsApp, paTwitter nedzimwe nzira padande mutande asi vasiri vanotaura vakamirira zanu PF. Munyuzde makare, bato rezanu PF rinoyambira vakuru mubato iri zvikuru vari muHarare kuti vasaita zvekutenga mavhoti panguva ino bato iri rakatarisana nesarudzo dzeCentral Committee zvichinzi vanobatwa vachiita izvi vacharambidzwa kukwikwidza musarudzo idzi. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Musore patere severe pamusore. Hatingodi kungoti tingoramba tichingochema nemunhu mumwe chete. Pavanhu 5 kana pavanhu 6 vamunotora, hapana asingataure nezvavamwe kwadi. Kureva kuti munhu iyeye chaichaye ari kutambisa nguva yedu pastudio 7 ndakamuteerera asina zvaanotaura zvisina maturo, nokuti ndiye anongofunga kuti zvavanotaura ivo ndo vane njere, ndo vanoita zvino kwazvo. Kana tichivaudza kuti izvi hazviiti, izvi hazviiti, vanenge vachingoramba. Saka vachazoda zvipi? Taneta naye munhu uyu anonzi Mugwadi uyu, taneta naye emambotora umwe munhu akazvimiririra asingazi vamugwadi bhozi. Ava vanongotaura vakamirira segirava vachingoti zvavanoita ndozviriraiti. Taneta isu ndini chipando ndiri pakapa.
Magari zvino vashamarari vestudio 7, ndinokumbirawo mutibvunziro vatauriri vezimustad panyaya yemari dzavakabhadhara vakashanda pakuverenga vanhu pacensus apa kuti vakashandisa interbank rate ipi, sezvo vanga vataura ivo kuti tichabhadhara neinterbank rate yewiki iroro ratichapa mari iyoyo. So pavabudisa mari interbank rate yanga iri pa604. So iwo hatiziva kuti imari yakatokwana here yakadaro kana kuti pane imwe ichauya, sezvo iwo vanga vati mari inenge iri equivalent to 563 pamagwaro akasainwa nevashandi vacho. So tikakakuleta mari tiri kuona iri kudzoka bhegi iri ma$200 something haisi kusvika pamari yavari kutaura iyi. Oro eusi vakashandisa interbank rate yakare kare. Ameno, tokumbira mumbova bvunza kuti iwane kujekeserwa ipapo. Ndinotenda mafira kureva gogo.
Mangwanani akanaka pastudio 7. Mangwanani akanaka. Ini ndiri kutaura zviro zvidiki diki. Zvidiki diki zvinondigwadza ndezvataurwa neuyo mukuru wamaveteran. Uyo mukuru wamaveteran unotopenga. Unopenga waonoti wakapuwa kunzi umboryawo uri padhuze. Ava vamwe kei munoryei? Munoryei nokuti kwese kumashure kumaengo kwangwai. Akomana, nyika yakarwa nevanhu vakawanda. Nyika yese yakarwa hondo. Kana muchiti hamubvika 2023 munotobva. Akomana, handi tinorejista kuvhota. Tisangotaura pamagrupu apa tisingaiti. Hanzi izvo munda ukatanga kumurima unotorimwa kusvikira chibage chaibva. Zvino apa todo kuti izvo hande tinorejista kuvhota kuitira kuti munda wedu ugodini ugokohwe chibage chinosvika. Inini ndinokumbira kuti izvo mumwe chidiki wese, ini ndina magoro akakura sekereke asi handina basa nazvo, handisina handina basa nokuti zanopiyaizvo zvandioni nokuteizwa. Handitodi nokuteizwa nokuti ipati yenhema. Hakomana, hande tinorejesta kuvhota. Musatyisidzirwa nemiswe yembudzi. Ndakaite zvibwishu. Hande tinorejesta kuvhota, tinowina. Ndatenda.
Uyo mahiya. Vasafunga kuti nyika iyi yakagwira nguva yakagwa panguva yehondo. Dai taivapo taidai takatoigwiravo nyika iyi. Nyika ndedu tose mahiya haisi yakoga. Kubva kwaukaita hondo isitanga tisipo chete, dei taivapo taidai takatogwavo. Saka zvounotaura kuti opposition party haikwanisi kutonga nokuti haina kugwa hondo, aizvi ndezvako izvi. Ndodo kuudza, izvi ndezvako izvi. nyika yeshamwari panguva ine yatava tinotoitongawo isu varipo opposition party iri kuzitonga nyika kwete zvako zvonotaura zvekuti kwai vasina kugwa honda havatongi nyika hazviitwi seizvozvo ndatenda hangu ndoizidhara Lady Smith
maswera sei studio zeve kusei haisikuna kutiribo chokumbirawo mutauriri muri
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti 001 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Kusvika pari zvino dutu mupengo Hurricane Ian rinonzi rauraya vanhu vanoita 46 ukuwo vanhu vanoita chiuru chimwe chete nezana vakabviswa munjodzi yedutu mupengo iri. Dutu mupengo Ian rakasakadza maguta mazhinji mudunhu reFlorida nemamwe matunhu izvo zvakakonzera kuti hurumende ipindire ichipa matunhu awa rubatsiro. Chizvarwa cheZimbabwe chinogara mudunhu reSouth Carolina vapromisa Sunday vanoti havasati vamboona kuparadzwa kwemisha kwakadai.
Ini Hurricane dutu mupengo iri rakanga riri kuna naCuba raitarisirwa unzi richauya rakanyanyonanga nekupanhandle yeFlorida asi rakazotanga kuronanga kuchamhembe on the northeastern side. Saka izvozvo zvakaita kuti nzvimbo dzakaita sanana Sarasota dziri muwest coast meFlorida dzakarohwa kunyanya. Taitarisira kuti pamwe richasvika nekunana kuarea inonzikana naTampa uko asi rakadzika rakazopindira nekunana Sarasota. Kwatinofungidza tinofunga vanhu vangu vasina nyanyanotsogadzirira zvakanaka chaizvo chaizvo sei zvakanga zvaitava munhu wekunana Tamba nokuti kwakanga kwanzikwa richapfuura nako asi shift yakazongoitika iyoyoyo just a day before landfall yakaita kuti vanhu varikunana Sarasota kusouthwest Florida vabatwe nedutu mupengo iroro vasati vanyanyotsogadzirira.
Ko mamwe matunhu vakaita sana South Carolina nemamwe akarohwawo zvakadii?
Kuna South Carolina hakuna kunyanyo kuita damage yakanyanya asi tiri imomo muFlorida tinoona kuti kubvira kuna Sarasota ikoko kwayakapinda nako ichizvosvika munana Central Florida munana Orlando Daytona yakazomboti garei iri panzvimbo 1 ichingodonhedza mvura munzvimbo iyoyo. Saka munana Orlando Florida Kisimi Florida madamage anyanyo kuonekwa imamo inyaya yeflooding yekuti macommunities akawanda akava flooded nemamwewo mabhizinesi mamwe mabhizinesi atotoshandirawo isu mabhizinesi edu akatoaffectwa mahotera akadamburwa marufu zvokuti kutaura kwatiri kuita kunoku vatori mbishi rekutogadzira marufu emamwe mahotels nokuti akatakurwa nedutu.
Imi mabhizinesi enyu hamuna kukanganisirwawo here?
Kwete directly nekuti tiri muservice industry basi mahotels nemaresorts atinoprovida maservices. Kune mamwe maresorts akadamejeka asi pane maresorts esatinodhila nawo pane one chete yatinayo yakatovharwa zvokuti vakutofunga kuti inotozovhurwa gore rinouya mwaka unouya chaiwo.
Zvizvarwa zveZimbabwe zviri munzvimbo idzi pane zvamakambonzwavo here kuti zvakavhiringwa zvakakuvadzwa kana kuti pane zvakaitika kwavari?
No, so far pari zvino hapana vanhu vemaZimbabwe vandanzwa kuti vakakanganisika. Pari zvino death toll irimo muFlorida is up to 74 people vaurawa nehurricane iyoyo uyezve more than 1100 vakakwanisa kurescuwa kubatsirwa either vava stranded vari mukati medzimba dzava flooded asi pane nhamba dzosati kutaura idzodzo hapana wadandanzwawo muZimbabwe naanogona kunge akaaffectwa.
Chizvarwa cheZimbabwe chinogara kuSouth Carolina vapromise Sunday vari parunhare neStudio 7.